Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 4 gunyana 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Isusu kugadzwa kwavamunangagwa hatikucherechedzi, hakusi pamutemo. Kungozvigadzawo, hakuna sarudzo yakaitwa muZimbabwe. Sarudzo yakaitwa rakanga riri dambe chitsotsi chekuda kubira vanavane vanhu veZimbabwe.
Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti haritambiri kuzvigadza pachigaro kuchaitwa nava Emmerson Mnangagwa nhasi.
Hatiri inyika yakarongeka, uyezve tine bazi reeducation rakarongeka. Hatini taifanira kunzva mashoko aya achibva kuna vaniki mangwana. Mashoko anga achibva kuna permanent secretary veeducation achipiwa kwese kumaprovinces.
Varairidzi vanoti bazi rezvedzidzo rinofanirwa kumuka riite basa raro nenzira inobetsera vadzidzi, vabereki nevarairidzi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti haritambiri kuzvigadza pachigaro kuchaitwa nava Emmerson Mnangagwa nhasi mushure mesarudzo dziri kuramba kutambirwa nevazhinji munyika nekunze. Masangano nezvikwata zvevaongorori ventsarudzo vakanga vari munyika kuongorora sarudzo dzichiitwa, kusanganisa chikwata chakatumwa neSADC, vanoti sarudzo hadzina kuitwa zvakanaka. Triple C inoti sarudzo idzi dzinofanirwa kuitwa patsva dzichitungamirwa nemasangano eAfrican Union neresadak, asi sarudzo idzi dzisingafambiswi neZimbabwe Electoral Commission. Tabata mutauriri webato reTriple C vapromise mukwananzi kuti tunzve pamire bato ravo munyaya iyi pamwe nekugadzwa kwavamunangagwa nhasi.
Isusu kugadzwa kwavamunangagwa hatikucherechedzi, hakusi pamutemo. Kungozvigadzawo, hakuna sarudzo yakaitwa muZimbabwe. Sarudzo yakaitwa rakanga riri dambe chitsotsi chekuda kubira vanavane vanhu veZimbabwe sarudzo yavo zvichiitwa navamunangagwa nebazi ravo refasi. Saka isusu tinotaura sematauro akaita SADC, African Union nevamwe vakanga vari muno vachiongorora mafambiro akaita sarudzo, vakataura zvakajeka kuti aiwa muZimbabwe hamuna kuita sarudzo dzinonge dziri sarudzo dzine bundutso. Zvakaitwa hazvina kubuditsa pachokwadi kuti vanhu mutungamiri wavanoda ndiani. Tinozviziva kuti muZimbabwe vanhu vakaida vakasarudza vaNelson Chamisa, asi ZEC yakazotanga kutaura kuti vasarudzwa ndevamunangagwa anova manyepo. Saka manyepo iwawo ndiwo zvakare yatiri kuona kuchinzwa vamunangagwa vachagadzwa. Manyepo oka oka, hazvina nguva yazvinokwa zvinoenda zvichangoparara, nekuti hazvisirizvo zvakasarudzwa nevana veZimbabwe. Isusu tiri kuti ngakuitwe sarudzo dzakajeka dziri pachena dzakatariswa neSADC neAfrican Union dzinoitwa pasi pebazi risiri reZEC, asi rimwe bazi richange ragadzirwa rinokwanisa kurana maelections akachena akajeka anozobuditsa mutungamiri chaiye chaiye anodiwa nevanhu veZimbabwe.
Inini seTriple C, chii chamuri kuronga pamusoro pekusafara kwenyu nemabadhiro akaitwa sarudzo? Pane zvamuri kuronga here?
Isusu hatina zvatinoronga kunze kwekukurudzira macitizens emuZimbabwe kuti vameke shuwa kuti zvavakasarudza ndozvichabuda pachazenge paperera nyaya iyi. Isusu tinoti kumagumo kune nyaya, kumagumo kune nyaya. Mnangagwa angazvigadza asi ngaazive kuti kumagumo kune nyaya. Vana veZimbabwe havasi kuzotendera zvakare kuti Mnangagwa aramba achizvigadza kuzviita mutungamiri wenyika zvisiri pamutemo. Akazviita muna 2017 achibetserwa nemasoja, akazviita zvakare muna 2018 mushure mekunge akundwa navachamisa. Akazvigadza akaramba aripo, akuda kuzviita zvakare. Zvekuti hazvisi hatisi kuzozvitendera kuti zviitike izvozvo.
Mataura pamusoro peSADC African Union nimangu masangano chicha muri kutaurirwa nemasangano akaita seaya uye kusanganisavo nyika dzakaita seamerica britain zambia nedzimwe pane zvadziri kutauravo here kwamuri
ndinofungidzira kuti nyika dzese dzakatotaura kare sarudzo dzichiri kuitwa dzakatumira mapoka kanga arimo paground munyika yezimbabwe vachiongorora mafambiro akaita sarudzo ende ndinoziva kuti vese vakanga vari munyika vakanyora zvakajeka kuti aiwa sarudzo hadzina kufamba zvakanaka sarudzo dzakaitwa muzimbabwe hadzisi sarudzo kutofanira kuzonyatsoitwa sarudzo dzakajeka dzakachena dzakatsetseka dzinochabudisa mutungamiri anodiwa vanhu vemuzimbabwe tinoziva zvakare kuti kune vamwe vatungamiri vesadhaki vari kuda kuita misikanzwa yekudzora mashoko akataukwa neobserva mission yakanga iri munomu asi chokwadi hachiri hari chinjike chokwadi ichinoramba chiri chokwadi saka isi taramba takamira pachokwadi tichikurudzira vakuru vesadhaki kunyanyanyanya vakanga vari pagraund vana dr mumba nevamwe vake kuti varambe vakamira nemashoko avakataura ane umbowo neupfupuri hwezvakaitika pagraund zvavakaona vafazi vachivhundutsira vanhu vachiisa madhesi vachinyora zvavainyora vachiperekedza vanhu kunovhota vachibetsera vanhu vanogona kunyora vachiti ngavaitingisevasevasingagoni kunyora nezvakawanda zvakaitika zvachose inofanira kubviswa pagadzigwe patsva kuti paitwe sarudzo ichange ichisupervisa nekuongororwa nesadhaki neafrican union chienda mberi chinosarudza mutungamiri wenyika mune zvakanaka
mataura pamusoro pedzimwe nyika dziri kuedza kuti zvakataurwa nechikwata chesadhaki zvibviswe kana kuti zvidzorwe mungatiudzawo kuti ndedzipi nyika idzi
tinoona nyika dzakaita samasouth africa nanonamibia nedzimwe dziri kunyoranyora zvadziri kunyora zvisinei nebudikidzo yakabuditswa neobserver mission uyezve dzisina kukwanisa kumirira kuti observer mission ipedzise ripoti yayo ipe marecommendations ekuti kana zvadai zvichafamba sei vamhanya mberi kunomhanya kunovhara kuti chokwadi chivharike asi munozviziva imimi mukoma kuti chokwadi hachivhariki zvekumhanya naizvozvo isi tinoramba takamira pachokwadi ichi
avo vanga vari mutauriri webato retriple c vapromise mukwananzi vari parunhare kuHarare nestudio 7 mutauriri wemutungamiri wenyika vageorge charamba vakaudza studio 7 kuti kugadzwa kwavaemarson munangagwa kuchaenderera mberi uye hakunei nebato retriple c vachitaurirana padande mutande nepasocial media vanhu vazhinji vari kuedza kuziva kuti vatungamiri vemuafrica vachauya muzimbabwe nhasi kuzoona vamunangagwa vachigadzwa utungamiri ndivanaani zvava kuzivikanwa kuti vamwe vanonzi vachauya muzimbabwe nhasi vanosanganisira vasiro ramaposa vekusouth africa vafilipe nyusi vekumozambique nevatungamiri venamibia nedr congo mutungamiri wekukinya vawilliam russo havasi kuuya asi vachatumira munyori mukuru wemakurukota ehurumende yavo tabata vanoongorora zvematongero enyika amai laina ndlela kuti vatiudze zvatingatarisira kubva kuvatungamiri venyika dzemuafrica maererano nekugadzwa kwavamunangagwa
muzuva ranhasi pachange pachigadzwa mutungamiri wenyika yezimbabwe vaemarson munangagwa izvi zviri kuya mumashure mekunge vaiona kubatwa kwesarudzo dzenyika iyi yezimbabwe vanosanganisira mapato esadic eafrica union pamwe chete neeuropean union vakaratidza ivo kugunununa vachiti sarudzo idzi hadzina kunge dzabatwa nemazvo
ndevapi vatungamiri venyika dzemuafrica vari kutarisirwa kuvepo uye chii chatinotarisira
muzuva ranhasi tichange tichiona vatungamiri venyika yesouth africa mutungamiri wemozambique vafilipe nyusi pamwe chete nemutungamiri wenyika yedemocratic republic of congo vafelix chisekedi avo vachange varipo pakunokorokotedza mutungamiri wenyika yezimbabwe vaemarson munangagwa
maindlera vatungamiri vezhinji vemuafrica vari kuratidza kuti havasi kuuya kuzimbabwe zvimwe zvikonzero zviri kupiwa nevatungamiri vemuafrica ava vasiri kuuya kuzimbabwe ndezvipi
Vatunga mire vajinji wemo Afrika, vachange vari iwo ku Africa Climate Summit iyo iri kuitwa ku Nairobi.
Chincha tadzisa mutungamiri weKenya vaWilliam Ruto kuenda kunoona vamunangagwa vachigadzwa utungamiri. Ndiani achaenda pachinzvimbo chavo akamirira Kenya?
VaWilliam Ruto anove mutungamiri weKenya havana kubudirira kuenda kundogadzwa kwemutungamiri weZimbabwe vaEmerson Mnangagwa muzuva ranhasi. Pachinzvimbo chavaRuto kuchange kuine Prime Cabinet Secretary vaMusalia Mudavadi. Izvi zviri kunyanyo kubvira pakuti muzuva ranhasi muNairobi, Kenya pachange pachiitwa Africa Climate Summit iyo iri kutarisirwa kuti pachange paine vatungamiri vemudunhu reAfrica vanodarika chero makumi maviri. Naizvozvo urongwa uhwe Africa Climate Summit hwanga hwakagara hurimo muchirongwa. Saka maonero angu ndinoona sekuti kugadzwa kwemutungamiri weZimbabwe kwasanganisirwawo nekuti vatungamiri vazhinji vemuAfrica vanga vakatogara nechekare vakagadzirira ivo kuti vachazoenda kuAfrica Climate Summit iyowo zvekare iri kutanga muzuva ranhasi.
Amaindlela, kusaenda kwevatungamiri vazhinji vemuAfrica pane zvimwe zvakunoreva here? Chii chamuri kuona apa?
Padawo zvinogona kuti kusaenda kwevatungamiri vazhinji vemudunhu reAfrica kunokorokotedza nekumira pamwe chete navaEmerson Mnangagwa zviri kubvawo pamashoko ayo akaturwa neavo vaiongorora kubatwa kwesarudzo dzemuZimbabwe mumwedzi wapfuura wanyamavhuvhu. Naizvozvo inogona kunge ichingoriwo strategy yekuti vakuda kuti vambonyatsokumirira vagoona izvo zvicharamba zvichiitika kuti angave api matano achazotorwa pada neSADC kana kuti Africa Union, sezvo pachifungidzirwa kuti sarudzo dzapfuura dzakaitwa mumwedzi wanyamavhuvhu hadzina kunge dzafamba nenzira yaitarisirwa.
Avo vanga vari vanongorora zvematongero enyika, amai Laina Ndlela vari parunhare kuNairobi, Kenya neStudio 7. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ rinoshora zvikuru mafambiziro ari kuitwa nyaya yekuvhurwa kwezvikoro. Vadzidzi, varayiridzi nevabereki vakange vakaziviswa kuti zvikoro zvinovhurwa nhasi 4 Gunyana. Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takavafira Zhou, vanoti vamwe vadzidzi vakatosvika kuzvikoro zvavanodzidzira nezuro asi ndokusangana nemashoko ekuti zvikoro zvichavhurwa nemusi wechitatu. Dr. Jova noti nyaya dzesarudzo dzakakanganisa zvizhinji zvekuti hurumende yaida yakanonosa kuvhura kwezvikoro kwesvondo kana kuti kwemasvondo maviri. Dr. Jova noshorawo kuti zvimwe zvikoro zvichanonoka kuvhurwa kuitira kuti mutungamiri wenyika agadzwe utungamiri nhasi.
Zvatinoda kutaura ndezvekuti mashoko kuti zvemuHarare chete ndo zvinovhura Wednesday zvimwe zvikoro zvichivhura nhasi nomuvhuro anenge ane mateya. Mamwe mashoko azotevera yavo anoratidza kuti zvikoro zvese zvinovhurwa nechitatu, asi tinozva kuti vana vanga vagara vaenda kumaboarding kana kuti vakaenda nezuro vakawanda kumaboarding. Saka communication imwe inoti vakaenda havo nezuro kumaboarding ngavachingogara ikoko.
Zvinofamba seko Dr. Joe kuti imi nebazi rezvedzidzo munotadza kuudza vadzidzi nevabereki vavo kuti zvikoro zvinovhurwa?
Zvazvinongotaridza ndezvekuti hapana kuita pfungwa dzakarodzeka. Paifanira kunge pakataurwa nguva ichipo kuti vana vanoenda kuchikoro rini. Zvekare zvaida kuti nemaelection akanonoka kuitwa aya vana vambononoka kana nevhiki rimwe kana mairi vasati vadzokera kuchikoro, zvichipawo vabereki nguva yekumbotsvaga mari. Saka chatingataura, vana vanofanira kudzokera nechitatu vese zvavo kunyango zvavo vakawanda mumaboarding vava kuzvikoro asi zvikoro kutanga kudzidzisa kana vari varairidzi zvinotoreva kuti chitatu ndopanenge pava muzvikoro navarairidzi kunyange chitatu chechi hachipi nguva yakareba kuvarairidzi kuti vatsvage mari vadzokere kuzvikoro nekuti varairidzi vanhu vasinawo mari vari kutotsvagawo mari yokudzokera
imi sevarairidzi munoti kuhurumende pamusoro penyaya iyi Dr. Joe
chikurukuru chatinoda kutaura kuhurumende ndeyokuti maelection akasvika pasina chauviri chavarairidzi changa chaenda kwavari kusarirwa kwe $50 yakaenda kwavari isu singwisingwi yedu ndeyokuti mari yebasic salary yavarairidzi idzokere pamari yavaitambira October 2018 asati apfuura iyo yaita 540 mari iyi ndo yatinoona kuti ikava iripo iri basic salary maallowances achizoramba awo aripo zvingapawo chauviri kuvarairidzi asi pari zvino vana nemhaka yokuti mashoko anofamba zvakasiyana uyezve havasi vese vanonge vachiteerera kumaredhiyo vana havana zvakajeka zvokuti nhasi uno tichaona vamwe vachinda vamwe vachitadza kuenda kuzvikoro asi correct position ndeyokuti zvikoro zvinovhura newednesday taasiko zvino zvinoratidza kuti Zimbabwe yose jekerere zvikoro zvakawanda zvisiri maboarding ayo anga agara atoreceiva vana zvinotanga kudzidza newednesday kana kumaboarding vachafanira vachingoprepare vavo kudzidza asi zvikoro kutanga kudzidza musi wednesday izvi zvingadeo zvakakomuniketwa nguva ichipo zvisina kupedzera vabereki nguva yokumhanyisa vana kudzokera ministry ingadeno futi yakatopa kana 2 weeks chaidzo dzokuti vana vazodzokera kuzvikoro muzvikoro madekara vamboonawo nguva yekutsvaga mari
Dr. Joe sevarairidzi munotiwo kuvabereki pamusoro penyaya iyi
tino urombo nemashoko anonoka kuenda tinofunga kuti Ministry of Education inofanira kuti inyare kana ichitadza kuendesa mashoko nokukurumidza kuti varairidzi pamwe chete navana vechikoro navabereki vazive kuti zvikoro zvinovhurwa rini
icho chakakonzera izvi chii Dr. Joe
kana tiri nyika yakarongeka uyezve tine bazi reeducation akarongeka hatini taifanira kunzva mashoko aya achibva kuna vaniki mangwana mashoko anga achibva kuna permanent secretary veeducation achipiwa kwese kumaprovinces achiinda zvakafanana kwete matirativhange aya kana kutamba namadhaka pasina mvura atiri kuona achiita mumashoko achichinja after every minute hatiexpecti kuti vanhu vedzidzo reeducation vange vachidero nokuti dzidzo reeducation inofanira kuratidza kurongeka sevanhu vakaenda kuchikoro
avo vanga vari mutungamiri weprogressive teachers union of zimbabwe Dr. Takavakira Joe vari parunhare kumasvingo nestudio 7 hatina kukwanisa kubata mutauriri webasi rezvedzidzo vataungana ndoro kuti tinzwe divi ravo tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi muNewsday mune nyaya inoti bato rezanupf ratanga kutsvaga vatsigiri vebato iri vakakwikwidza musarudzo varinoti vakakwanganisira mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa nokuti pasarudzo idzi vanhu ava vakawana mavhoti mazhinji anopfuura akawanikwa navamunangagwa vanhu ava vari kupomerwa mhosva yekuedza kuisa bhora musango muNewsday makare sangano reCarter Center rinopomera Zimbabwe Electoral Commission mhosva yekutadza kuita basa isina kwayakarerekera richiti ZEC haigoni kufambisa sarudzo izvi zvinotevera masangano mazhinji anoti sarudzo dzesvondo rapera hadzina kuitwa nenzira yakanaka hurumende inonzi yatumira mabhazi mazana manomwe kana kuti 700 kunzvimbo dzakasiyana-siyana muZimbabwe kuti anotakura vanhu achiuya navo kuNational Sports Stadium uko vamunangagwa vanenge vachigadzwa kuva mutungamiri wenyika zvekare muNewZimbabwe.com mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vakoka vaimbova mutungamiri wezambia vaedgar lungu kumutambo wekugadzwa kwavamunangagwa semutungamiri wenyika. Izvi zviri kuitika panguva iyo vamunangagwa nemutungamiri wezambia vaHakainde Hichilema vachiratidza kusawirirana. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ini ndiri mutsigiri weZANU-PF chaiye. ZANU-PF ndinoifarira. Asi ndichitaura hwangu semunhu wemuZimbabwe. Apa pakaresveka. Dambudziko ratika munyika medu ndechekuti nechinhu chiri wrong. Hazvinei kuti bato iroro haubvumi kuti apa pari wrong. Hungu ini ndiri mutsigiri weZANU-PF. Asi apa pakarigwa. Ndobva ndasapota zvakare vachamisa kuti magona hamuna kuenda kumakotsi nekuti akumakotsi tangosvika tongokudyai. Saka izvi zvekugadzirwa kwapurezidendi vedu vepati yedu vamunangagwa hazviri kuitwa karikiriki, zviri kuitwa chimbi chimbi. But aiwa ndinotaura semunhu wemuZimbabwe kwete wepati, but izvi zvakuitika zvanyanya. Zita handitauri asi zvanyanya.
Tinorwadziwa mwoyo kwazvo kundwa nhasi uno kuchinzi pane mapresidensi edzimwe nyika kana achidhonza zvakanaka misoro handizivi. Kuziva Ramaphosa ari kutosimuka kuenda kuZimbabwe. Uyiwo uyu wepamozambique apa uri kuuyawo futi kuZimbabwe. Kwozoita vavo vababa vave kunovhiwawo hondo kasikaperuko vari kuuya kuZimbabwe. Hapana munhu nemusoro unodhonza ungadai achiuya. Vane misoro inodhonza vatobuda pachena kuti havauyi. But ava vari kuuya nekuda kwekuti naidzo dzinenge dzitoriwo mbavha. Dziya moto yembavha, mutoriwo mbavha. Uyu munangagwa ana kuhwina mavhotsi bonga. Wakaba uyu, itori mbavha iyi. Saka muri kuya kuzopembera umbavha hwake here kana zvakamira sei? Mr. Ramaphosa of South Africa. Zimbabweans are in South Africa because of brutal leadership of his ZANU-PF leader Mnangagwa. Asi nhasi uno muri kunopemberera kubakwa akaitira vanhu veZimbabwe. Vakaba vhote yevanhu veZimbabwe. Iye muri kunopemberera here?
Ini zvangu ndoda kutaura kune ose machange champions vari kushora danho ratorwa nemutungamiri wedu advocate Chamisa kuti vasaenda kumatare. Zivai kuti ZANU yanga yakatozvitarisira izvo kuenda kumatare. Ndo zvayanga ichitoda. Musafunga kuti Chief Justice Luke Malava akadzoserwa mahara. Remember term yake of office was expired. Akadzoswa na ED. Ndozva akatodzoserwa izvi kudziona ndokudzosa pabasa iwewe. Uzondimirirawo kana nyaya yangu yakubuda. Saka Luke Malava akatomirira Chamisa kumatare kuti adismise nyaya. Ende wanzi advocate Chamisa vaingoendesa nyaya kumatare ikandoshaya basa. Sadiki yese yanga yakamira nezvino AU neEU vanobva vachitobuda mazviri kuti ndiwo atarudza kuti yokuenda kudare. Saka nyaya yako ichatungwa nedare. Saka zvavaita izvi rega aiva naED vaita inaugurration yawe. Haina problem. Remember Bobo akaita inaugurration 2008 aita one man race fire asi ndakasikepi. Regai vaite, regai vaite. Chidembo tamba tamba musi takabata. Tiri kuona kwazvinosvika. Dini Joma pa Joburg.
North Pasmoston ndiri pa Joburg. Zvinotaura ndeZANU-PF. Zviro zvakanaka maningi kwevari kuti kune vantu vamwe. Ona side rawo rakanaka strike. Asi vechimugadza vanomugadza asi kuzona 5 years dzokwanaka. Unosapura ZANU-PF wacho unosikai sapoti. Tiri tiri kutokwara zviri hezi pafaiti dzachizvii. Kutambura chakunzi kutambura ndichinhu kwezvironda. Mayouth acho ZANU-PF naava ari kuuraya vanhu. Tinomutenda inguva yanyu yekuuraya vanhu asi Mwari ariko hasi munhu wanhu. Muchapinde bhizi. Ziva kuti munangagwa wanyu gore raanobva aigare ipapo. Muchari kupenga maningi nekuuraya vanhu kumunda ikoko. Mwari haisi benzi ichakwana nguva yekuti zotongwa isusu. Takutonga iwo. Musazochema mangwana. Mwari uchatiyamura. Rambai mukadaro ndinaZANU-PF kuuraya vanhu. Tinokutenda nebasa rinomuita rekuuraya vanhu.
Anokwasai ndimufundisi moyo. Kuona vamwe vatungamiriri dzimwe nyika vakaita saPaul Kagame, vamangu vamukwetsi masisi veBotswana neveRwanda, namaya Asalimu vekuTanzania, navaRuto vekuKenya, navaHakainde Hichilema veZambia nevamwe vatungamiriri vachitadza kuuya kuzofu. Kuona kugadzwa kwemutungamiriri weZANU-PF. Zvinoratidza kuti ZANU-PF kuita kwayo hwendo huno kwakaipa kwaonekwa nenyika dzose. Kaakungozvigadza, kwaakungozvigadza zvakafana nemwanasikana anozvirodza ega achida roora rake oga vabereki vasingazivi varamba mukwasha. Zvakabuda musarudzo zvinonyadzisa, hazvigamuchiriki. Saka tinoda kutenda zvikuru kuona vatungamiriri tungamiri wakafana na wa Paul Kagame anama hivi kutanzania na na wakai nishilemo wana mkwezi masisi nevamu watungamiri wana baruto kuraliza uzakaita zano pivu zinonyasa azifazi zukuruza nukutika rudu zimaitira uzakaitwa azizakiru nindireka kanaka kiruza oba chivavari wakika zitwe nekuti ndova kabata masimba wose kumapulisa kumasoja kumasori nukupina kupi parichimu chizakaipa cha singa kuru zisemi nike ili ya Zimbabwe kachilambe chingu nyinge chila nike ili ya Zimbabwe indatenda amin
mkoma wande gaiti kutaurile Zimbabwe ya muna onai gaiti yakato fi wane wanu wakawanda zokuti wamwedai wanga vari wapenyu wari kuchimoyo nasuru kana kuti vari panyadzonya kana vari pahills kana kuti vari munyika kutaura kuno vamunangagwa necommittee yavo ine cabinet yavo vangadai vasina kana power saka ngavarege kuita sokuti vakaita advantage yokuti vamwe vanhu vakapera kufa maitira vari kuita vamunangagwa vari kutonga zvinenge zvinorwadzisa vana veZimbabwe kuita zvokuvarwadzisa kuita zvokuvapidzisa taapa nguva yamugutiseseko here taapa nguva yaizamini here taapa nguva yafarao here zvavari kuita vamunangagwa iko zvinezvi maelection makaona zvakaitika vaingoita zvavanoda ivo nezampf vachishungurudza vanhu kumusha vachishungurudza vanhu kumataunzi vachinyima mapepa vachiita sei iko zvinezvi vari kutaura nyaya yekuzvigadza ende vari kutaura zvinhu zvinorwadza maminista ezanupf zvavanotaura kumhuri yeZimbabwe zvinorwadza varikuita sokuti nyika yacho ndeyavo ivo chete nevana vavo zvichatirwadza tichagoma tazvipira ende tichazvipira kuti tinodzibata futi dzacho because vari kutituma kuti titore mweya wakaipa vamunangagwa vari kutuma kupusha mhuri yeZimbabwe kuti isvike pakutsama zvavari kuita izvi isusu takati tisina mweya iwoyo but ivo vari kutisunda kuenda kusiriko ngavatye nyika ngavatye mhuri yeZimbabwe ngavatye midzimu yenyika ngavatye mwari vamunangagwa ngavarege kuita zvavangoda ivo zvichatituma kuti tibate futi dzacho izvi tatenda hangu mazviita mwari vashurere baba chinobwira
Zvakaoma izvi idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reDoctors Without Borders riri kukurudzira nyika dzepasi rose kuti dzidzivirire dambudziko guru munyika yeChad panguva iyo vapoteri vari kubva munyika yeSudan vari kuramba vachiwanda uye vachida rubetsero rwakawanda. Mutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu vanoti vari kutarisa kushandisa mitemo yakaoma kusanganisira kudzinga vanhu munyika zvichitevera kuvisana pakati pevapoteri vekuEritrea zvisingawirirani pamusoro pezviri kuitika mune zvematongero enyika kwavakabva kuEritrea. Yapera tobotaza zvange zviri munhau dzanhasi. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti haritambiri kuzvigadza pachigaro kuchaitwa nava Emmerson Mnangagwa nhasi. Varairidzi vanoti bazi rezvedzidzo rinofanirwa kumuka riite basa raro nenzira inobetsera vadzidzi, vabereki nevarairidzi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zve dzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanoka Wande, tichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeEastern Bele.